Vatorive nao vaviri ve Sky News, vanoti Gawen McClarkey na Alex Crawford, vakasungwa pane imwe hotera muHarare nezuro manheru, vakarariswa muhusungwa. Mutauriri wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Cherif Charamba, vaudza Studio 7 parunhare, kuti vaviri ava vaendeswa kubazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika nhasi, iro razovabudisa munyika nechisimba. Vaviri ava, vanonzi vaburitswa nepanhandare yendege. Harare International Airport. Amai Charamba, vati vaviri ava, vanga vasina mvumo yekutora nao munyika, sezvo vakapinda munyika sevashanyi, vasina kubuda pachena kuti vatorive nhau. Pamutemo, vatori venhau vekunze, vanosungirwa kuti vave nemvumo kubva kukomisheni inoona nezvekutorwa kwenhau yeZimbabwe Media Commission kuti vakwanise kutora nhau muZimbabwe. Zvichakadaro, mumwe mutori wenhau dzemufananidzo yepachivhitivhiti wemuno muZimbabwe, Farai Mugano, uyo anoshanda akazvimirira, asungwawo zvakare pane imwe hotera, paawanikwa akatakura michina yake yekutoresa nhau. Paataenda pamhepo, tanga risati taziva kuti Mugano apomerwa mhosva ipi. Mumwe mutori wenhau, Philemon Bulawayo weReuters, ambosungwawo apo atora mufananidzo yemapurisa achinetsana nevatsigiri veMDCT muHarare. Amai Charamba, vati vatori venhau vekunze, vanofanira kutevedzera mutemo, kwete kuti vanhu vangoita madiro aJojina munyika, vachisvibisa chimiro chenyika. Vamwe vatataura nao vari muchipurisa, vanoti mapurisa anga achifungidzira kuti vaviri ava, vakanga vauya kuzotora nhau dzekuramwa mabasa kuri kuitika munyika. Zvichakadaro, vamwe vagari vemuHarare vataura neStudio 7, vakaita savamosha yechinyani, vanoti kuramwa mabasa kwemazuva maviri, nhasina nezuro, kwakadaidzirwa nemasangano akaita seThis Flag, hakuna kubudirira nepamusana pekuti vanhu vazhinji munyika, havana mabasa acho, vachiti ruzhinji rwevanhu, rwave kurarama nekuzvishandira, saka nokudaro mutsauko wacho hauoneki.
Karavata kata muzimba tiri mavhenda tese takadzoma mabasa ende mabasa mazhinji akavharwa takapomiswa negovernment yaivapo panyaya yekutaura kuti tichatibudza mabasa asi hakuna basa tinodzimwa mabasa nekuti munhu wese akwanisa kuita access yese kuti aine kutengesa mustreet kuti awane ruramo yake iye nemhuri yake handingakwanisa kuita kustay away kana ndigare kustay away ndichezvestay away ndichizviitira ndiri ndega ndichishanda ndiri pache zvangu izvozvo hapana ndoda kuti ndoko kubasa kokuti ndakatendawo kubasa zvizviri kuprovhida zvine zviri nani.
Mumwe mugari wemuHarare vaStephen Manyenga vati chimwe chakakonzera kuti kuramwa mabasa uku kusabudirire inyaya yekuti hurumende yakazopa vashandi vayo mari nekukasika.
Chekutanga chandinoda kutaura ndechekuti hurumende yatiri kudhila nayo ihurumende yakati ngwarei. Mukaona kuti yekutanga mastay away akabudirira nei nyaya yekuti pambasina mari. But paitika stay away yekutanga maticha akabva atanga kupiwa mari date rachinjwa hurumende yabva yadzosa madate emamwe macivil servants. Saka kuti abudirire inyaya yekuengejana nemastakeholders ese ecivil society. Kuti kana tati stay away kuitira kuti nyangwe madates akachinja ekupiwa kwemari stay away inongoramba iri stay away. Hurumende yakangwara inobva yati divider kuti vamweni takupai mari saka hapasina need ye stay away. Stay away haisi tinofanira kuti tiengejane nemamwe mastakeholders kuti tinzwisise kuti stay away haisi yekuti kana isusu maticha tawana mari dzedu madoctors kana asati awana mari havanei nesu. Stay away tofanira kunzwisisa kuti inyaya yeZimbabwe yose.
Valove More Chitengu, avo vanogara mumusha wokuwadzana, vanoti chichave kudikanwa ndechekuti mapato anopikisa hurumende pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira ataure nezwi rimwe chete kana pane urongwa hwakadai kuitira kuti hurumende inzwe zvichemo zveveruzhinji.
Chienzanisa nestay away yakaitwa svondo rapfuura yakabudurira zvikuru sani kuti ruzhinji rwenyika rwarwadziwa rwashungurudzwa ende vanhu vasvika panguva yekuti zvakwana havachada. Asi pastay away yaifanira kuitwa nezuro nanhasi ndiri kuona sekuti dambudziko riripo ringangodaro riri kutarisa kuti stay away inge ichibudirira. Panoda kuti tinge tichiengeja vemapoka akasiyana siyana vakafanana natajamuka nevamwewo vakamira mira zvikurusa vamahwindi matransport operators uyezve pane vamwe vanhu vatisingakwanise kuti tisideline vane vanogona kuita contribution yakakura kuti masiya wedu anga achibudirira vakafanana neve Movement for Democratic Change inotungamirirwa navatsvangirai. All those players vanoda kuti vange vachiengagewa vanhu ivavo vange vachiparticipata zvakakwana zvinhu zvichirongwa pamwe chete. Ndinoona sekuti zvinhu zvedu zvinobudirira.
Zvitoro zvizhinji pamwe nemakambani akawanda nemahofisi ose ehurumende anga akavhura mikova yavo kune veruzhinji nyangwe zvazvo ranga riri zuva rekupedzisira rekuramwa mabasa rakanga rashevedzerwa nemamwe mapoka asiri kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.